manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 18, 2017.
Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Ndau kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vanoti sarudzo dzemuna 2013 dzikabirirwa pachishandiswa kambani yekuIsrael inonzi Nikuv.
Zimbabwe Electoral Commission inoti inoda mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana nemadhora yekushandisa musarudzo dzakatarisirwa gore rinouya.
MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai yapomera ZANU-PF mhosva yekubatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota kumarondera vachishandisa hofisi yekwamabharani mukuru kana kuti Registrar General.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru nasi vabvuma kuti sarudzo dzemuna 2013 dzakabirirwa pachishandiswa kambani yekuIsrael inonzi Nikuv. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vashara pamusangano wavaita nevatori venhau pamuzinda webato ravo muHarare nhasi, amai Mujuru avo vari kufanotungamirira bato reNational People's Party vati sarudzo dzekwachiundura hadzina kufambiswa zvakanaka sezvo vachiti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Kunyange hazvo bato ravo risina kukwikwidza musarudzo idzi, amai Mujuru vati umbowo hwakaburitswa nemasangano aiongorora sarudzo idzi hunoratidza kuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka sedzemuna 2013. Amai Mujuru vati nepamusana pezvakaitika kwachiundura zvokuti vavhoti vakange vakanyoreswa ruviri ruviri, pane mukana wakakura chaizvo wekuti sarudzo idzi dzakafambiswa mufambisiro womwe chete newakaitwa sarudzo dzemuna 2013. Amai Mujuru avo vaive mutevedzeri wemutungamiriri wenyika pakaitwa sarudzo dzemuna 2013 vati hazvirambike kuti Nikuv yakashandiswa kubirira musarudzo. MDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai inoti ZANU-PF yakashandisa kambani yeNikuv iyi muna 2013 kubirira musarudzo, zvakaita kuti vatsvangirai vatadze kutora matomho kubva kumutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Tarisai kazvaitika izvo, unoramba uchitichi chimbondiudza odai wanga uriwe waipindurawo uchiti kudi wapiwa all the facts and figures nemaexhibits, kwete kuti vangakupai mafiga chete. Asi vakupai maexhibit chiso chamai Mujuru chiripo chakanzi esinati nyorumwe uyo auyaone chake esinati nyorumwe uyo auyaone chake esinati moti chiipapo. Vese vakaverengwa, vese vakaedherwa, saka munoti kudi tati chinyadzo.
Zvichakadai mutauriri weMDCT vaObert Gutu vati mashoko amai Mujuru aya anotsinira zvaanogarotaura sebato kuti sarudzo dzapfuura dzakange dzine chikiribidi, kunyange hazvo vamugabe nebato ravo vachi sarudzo idzi dzakanga dzakachena semukaka.
Izvi hazvitishamisi zvamuchose, isu tagara tichitaura pachena kuti sarudzo dza 2013 dzakarigwa pakaitwa kambani yechitsotsi yechigumaguma yemakoronyera inonzi Nikuv, ndo yakabira election ya 2013. Saka tinofara zvikuru kana tanzwa kuti Dr. Joyce Mujuru nhasi vabuda pachena kuti 2013 election yakarigwa, sezvo munhu angarie vice president weZANU-PF arizve vice president wenyika yeZimbabwe, munhu angari well placed kuti azive chaizvo chaizvo kuti chii chiri kuitika tatofara zvikuru kuti vazobuda pachena.
Zvichakadai amai mujuru vazivisa kuti vanyorirana chibvumirano chekushanda pamwe chete nebato reDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment, kana kuti dare iro rinotungamirirwa navaGilbert Dzikiti.
Vatereri, chiitiko chaitika pano, chiitiko chatakatanga mwedzi mina yapera tichisaina gwaro ratakabvumirana kuti toteera nzira ipi yokuti tinyatsonzwanana pakuita zvinhu zvedu pakati pavatsvangirai veMDCT neni National People's Party mai mujuru. Saka tadaro isi tiri kuona kuti tine mamwe mapato akaita sana dare, tozoita bato rakaita se Zunde. Tikatarisana ipapa apa pautatu hwedu, tine chinhu chatinoenderana nacho chekutaridza kuti tine upenyu hwedu huri kuenderera kudzoka mumashure munguva dzehondo. Saka tiri kuti kuti tishande tichiita zvekudongorerana tisingaziva netisingaise pfungwa dzedu pamwe chete, tichiratidzana zvakare kuti pane here zvamunoteedza kubato kwenyu zvatisingade, kana kuti zvatinoteedzawo kubato kwedu zvamunoona zvisinganyatsokukuitirai. Ndo zviri kuita kuti titi ngatisanganei tishande pamwe chete.
Kunyange hazvo amai mujuru vakanyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete navatsvangirai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvave pachena kuti pangangoita mibatanidzwa miviri pamberi pesarudzo, umwe uchange uchitungamirirwa navatsvangirai, umwe uchitungamirirwa naamai mujuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti inoda mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe nemana emadhora yekushandisa musarudzo dzakatarisirwa gore rinouya. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusimudzirwa kwemadzimai nekuenzaniswa kwemikana, sachigaro weZEC amai Rita Makarau vati vane tarisiro yekuti hurumende ichavapa mari yesarudzo iyi kunyange hazvo Zimbabwe yakatarisana nematambudziko emari. Amai Makarao vabvumawo kuti mari yavari kuda iyi inotyisa sezvo yakawanda zvikuru.
ZEC is well prepared to hold the elections come any date in 2018.
ZEC yakagadzirira kufambisa sarudzo chero musi gore rinouya. Takatoisa bhajeti redu kune vanoona nezvemari. Mari yacho ndoyatanyora. Handingatauri nemuromo sezvo mari yacho ichityisa kuwanda kwayo. Sarudzo dzagara dzinodhura. Takatotanga kupiwa mari iyi, imwe yatakashandisa kutsvaga zvokushandisa kunyorisa kuvhota zvebiometric.
Vachitaura nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi musarudzo dza2018 idzi, amai Rita Makarao vati kunyange hazvo bumbiro remutemo richitaura zvekuenzaniswa kwemikana, pari zvino hapana mutemo unopa ZEC masimba kuti irambe mazita vanenge vapiwa nevemapato ezvematongerwo enyika kana pasina kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
We cannot compel political parties to field women candidates for the National Assembly.
Hatina masimba ekumanikidza vemapato kuti vaise madzimai kukwidza senhengo dzeparamende. Hatina masimba ekuvaudza izvozvo. Kune mutemo unotaura kuti vanhu vanonyoresa sei kuti vakwikwidze musarudzo. Saka kana munhu ane zvinodiwa kuti amire musarudzo, isu seZEC hatikwanisi kuramba kuti amire nekuda kwekuti munhurume.
Sachigaro wekomiti amai Beata Beatrice Nyamupinga vebato reZANU-PF vachimirira Goromonzi West mudare reparamende vatiwo senhengo dzeparamende havatarisiri kuti ZEC ingotarisa vanhukadzi vasingapiwi mikana yakaenzana nevanhurume.
Kwandiri, kana musingakwanise kuudza vemapato kuti vanofanirwa kuenzanisa mikana yevanhurume nevanhukadzi yekukwikwidza musarudzo ya2018, ndoda kunzwisisa kuti seZEC zvii zvamanga muchironga muhofisi menyu kuti tizadzise kuenzaniswa kwemikana. Handitarisiri ZEC kuti ingoti hatina masimba, iro bumbiro remutemo richitaura kuti mikana inofanira kuenzaniswa.
Amai Nyampinga vakurudzirawo nhengo dzeSEC kuti dzidzidze kunyika dzakadai seRwanda kuti vanoenzanisa semi kana pakati pevanhurume nevanhukadzi panguva dzesarudzo. Amai Makarao vaudzawo nhengo dzeparamende kuti sangano ravo harina simba rekuti munhu chizvarwa chenyika here kana kwete. Amai Makarao vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvine zvitupa zvakanzi alien kuti vaende kwaregistrar general kunogadzirisa zvitupa zvavo. Amai Makarao vati pachatanga chirongwa chekunyoresa vavhoti havazobvumi kunyoresa vanhu vane zvitupa zvinoratidza kuti munhu asi chizvarwa cheZimbabwe. Amai Makarao vati vanhu havasati vatanga kunyoresa kuti vazovhota musarudzo dza2018 asi vakatiwo gwaro revavhoti dzvarinenge ravapo muna svita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai iri kupomera ZANU-PF mhosva yekubatsira vanhu kuti vanyorese kuzovhota kumarondera vachishandisa hofisi yekwamabharani mukuru kana kuti registrar general. Sachigaro weMDC team mudunhu remashonaland east vapini yeudenga vanoti bato ravo rine humbo hwekuti nhengo dzezanupf dziri kupiwa matsamba pamahofisi ebato iri mumarondera adziri kuzoenda navo kumahofisi ekwaregistrar general kuti dzizokwanisa kunyorwa mugwaro revavhoti sevanhu vakanonoka kunyoresa kana kuti late entry registration. Vadenga vanoti vari kushamiswa nedanho iri sezvo ZEC yakazivisa kuti ichaparura urongwa hutsva hwekunyoresa vavhoti isingazoshandisi gwaro raivepo rakanga rakaumbwa kare nevekumahofisi ekwamabharani mukuru. Bato reMDCT riri kuchemawo neurongwa hunonzi huri kuitwa nehofisi yekwamabharani mukuru hwekupa mukana wekutora zvitupa pamwe nemagwaro ekuberekwa kune vechechi yeJohani Marange, richiti urongwa uhu huri kuitirwa kupa ZANU-PF mukana hwekubira sarudzo. Studio 7 yakundikana kubata utungamiri hweZANU-PF kumarondera kuti tinzwe udivi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navadenga.
Ndine kukashamadzwa nemaripoti atiri kuwana kubva kumadistrict kwedu, kunyanyanyanya kumarondera central, uko kwatiri kunzwa kuti kune vanhu vaakuregistwa vachinziwo malate entries, vachiregistwa through the office yekwaDA. Izvi zvakaitika nezuro mushure mekunge tapuwa mashoko nemumwe anoshanda kuofisi yekwaregistrar. Takatuma mukomana wedu wesecurity kuti aenda kunocheka kuti chii changa chichiitika kumaofisis ekwaregistrar. Ndobva tawana paine mutsetso wevanhu vakanga vachinziwo vari kuregista kuvhota vachinzi malate entries. Saka tine kushamisika kuti isi tiri kutarisira kuti voter registration ichazotanga kana mabiometric kits atengwa neZEC, ende uye mushure meunge ZEC yaannounsa kuti izvo registration yatanga. Asi taakutoona kuti pane zvaakuitika kubato reZANU-PF yakutomobilisa vanhu ichienda navo chiverevere kuenda kunovaregista sevavhoti vachavhota mugore ra2018.
Mune humbowo here hwekurakidza kuti vanhu ava vainyoreswa kuvhota, dzimwe nguva vaipiwa zvitupa?
Humbowo hatinawo ndohwekuti security officer wedu akaendapo akatoona vanhu vachitotorwa mifananidzo, vachitotorwa nemafingerprint. Endi chimwe chiri kuita kuti titi vari kuregista vanhu kuvhota ndechekuti ZANU-PF iri kufamba ichitokurudzira vanhu vayo ende ichienda navo kumaofisi kwavo vachinovanyorera matsamba ekuti vaende kunoregista kuofisi yekwaregistrar.
Asika vadenga, tinozwa kuti registrar general's office haichisinei nechekuita nekunyoreswa kwevavhoti.
Vajonga munongoziva kuti mimi mapazi ehurumende anodyidzana information yavo kana vari kushanda zvokuda kubira sarudzo vanotongoshanda pamwe chete nokuti maofisi avo anoshandisa manetworks pamwe chete.
Vanga vari sachigaro weMDC team mudunhu remashonaland east vapine udenga vari parunare nestudio 7.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushoropodza nhengo dzebato reDemocratic Party pamwe nevamwe vashoma vebato reRepublican Party mushure mekukundikana zvakare nhasi kwebato reRepublican kushandura mutemo weAmerica wezveutano. Mumashoko avaisa nhasi paTwitter, vaTrump varumbidza kuedza kwenhengo dzebato reRepublican Party dzakawanda uye vashuvira kukundikana kwemutemo uripo wezveutano unozivikanwa nerekuti Obamacare.
Mutungamiri wePhilippine vaRodrigo Duterte vakumbira dare reparamende kuti riwedzere kusvika muna zvita mutemo unobvumidza Mauto kuti anga achitonga kuchamhembe kwechitsuwa cheMindanao, uko Mauto anga achirwisana zvakasimba kwemwedzi miviri nechikwata chevapanduki chinopfurikidza mwero chechiIslam. Vanhu vanodarika mazana mashanu vakaurayiwa mukurwisana uku, uko kwakatanga pakapanduka Mauto kuedza pakakundikana Mauto kuedza kubata Islon Haplon, mumwe mukuru mukuru anodyidzana nechikwata cheIslamic State.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Hurumende yeZimbabwe iri kuramba ichienderera mberi nekukwereta mari kubva kumabhanga nemakambani emunyika kana kuti domestic debt. Izvi zviri kuuya panguva iyo bhanga guru reIMF pamwe nereWorld Bank akayambira kuti Zimbabwe ikaramba ichiita izvi zvichapa kuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kunetse. Kunyange hazvo gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vari kuti hurumende hakuna zvimwe zvaingaite kunze kwekwereta mari kuti iite mabasa ayo, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kutiwo zviri kuitwa izvi kukokera mhepo wakatakura mamera mutswanda. Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti nyaya yehurumende yekuramba ichikwereta mari iri kudzosera zvikuru chirongwa chekugadzirisa upfumi uhwo huri kutatarika.
Domestic debt yemuZimbabwe, tiri kuramba tichikwereta domestic debt nokuti imari iri kuoyewa mudomestic economy. But kana taiti domestic debt inobva inonge chinhu chisina basa, but chine basa because domestic debt iyi ii yaka indexwa muma US dollars because US dollar ndo currency yemuZimbabwe. So ikozvino zvinokutaura kwandikupwa ndiri yatopa 6 billion US dollars. So kana GDP iri 12 billion dollars it means kuti domestic debt yedu yatopa 50%. But ne sovereign debt ye 10 billion US dollars. Zvoreva kuti mukasanganisa 10 billion ne 6 billion tatopa 16 billion US dollars. So what it means is that kana tine tane zvikwerere zve 16 billion US dollars isu tine population ye 13 million people, zvireva kuti munhu wese ari muZimbabwe ane chikwere che 100,000 dollars. Chakaipa chikwerere, the reason why munhu wese asingatendere chikwerere, chikwerere chinoba from the future because it means kuti future government has to pay for the debt, but debt yacho yakadyiwa kudhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvestor Free State kuSouth Africa vaCalvin Mudzingiri vanoti vanotenderana navabiti.
Kukwereta nyika inzira inofanirwa kuti hurumende iite, asi chikuru pakwereta mari inyaya yekuti mari yacho maikwereta muri kushandisa chii. Kana iri borrowing, which is geared towards the construction of roads, construction of infrastructure that will actually help in growth in economy. Zvinogona kusimudzira nyika. Asi dambudziko ratinaro muno munyika medu ndekuti tinoona mari zhinji dzinokweretwa, asi dzinonyanya kuenda dzindoshandiswa zvinhu zvatingati zvinobatsira growth yenyika. Naizvozvo zvinozokwedzera zvopedzera zvangoita kuti upfumi hwenyika hudzikire pasi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD vatinashe gumbo vanoti nyaya yezvikwereti inofanira kunyatsodorongodzwa kuti paonekwe kuti imari chaiyo yakakweretwa.
Chikwereti chatinacho senyika hatitonyatsoziva kuti chakamira sei, kuti imari angori mafigures ari kungopotserwa nevanhu vanhu vakasiyana siyana. Saka nyaya hombe yekutinofara kutangira chaipo ipo ndipo kuti tiite yatinoti isusu public debt audit.
Vakambotungamirawo Zim Code kwemakore 10 uye vari nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanotiwo mari isati yatanga kudzoserwa inofanira kuzivikanwa kuti chii chaizvo chayakashandiswa.
Hatina pfungwa dzakatiketike dzekuti tibvume isusu kuti mari yakakoretwa nehurumende kumakore akapfuura. Ichinzi yaikoreterwa kunzi dzimwe nguva pavakwe madridge, dzimwe nguva pavakwe zvikoro, dzimwe nguva nyika itsvagirwe mishonga vanhu vararana. Hatingatendi zvakakwana kuti mari yose yakashandiswa izvozvo ndudzi.
IMF yakayambirawo kuti hurumende yeZimbabwe ikaramba ichikwereta mari zvichapa kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira, izvo zvichapawo kuti inflation iite chamuramba mhuru. Asi nesarudzo dziri kuitwa gore rinouya, vabiti vanoti havaone nyaya yekwereta mari ichimira.
Sangano revechidiki rinozivikanwa nerekuti Yali Jumpstart Zimbabwe rinoti riri kuita misangano yekubatsira vechidiki kuti vakwanise kuzvimirira munyaya dzekusimudzira upenyu hwavo kuburikidza nemabasa emaoko avanoita. Mutoro wedu wenhauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mukuru weJumpstart Zimbabwe inoshanda iri pasi peYali Creatives vatinotenda Ishe Gamba haya. Vanoti vari kufamba vachibatsira vechidiki vane matarenda mumatunhu emunyika. Vachitaura pamusangano waitirwa Mamutare, vaGamba haya vati sangano ravo rashanda nevechidiki vakawanda mukuvasimudzira mumabasa avanoita, kusanganisira vane mabhizinesi madiki, vaimbi pamwe nevanyori vachiri kusimukira.
Yali Creative Jumpstart Masterclass yatiri kuita muno Mamutare yauya kuzobatsira vanyori, vatori venhau uye vatapi venhau kuti vadzidziswe zvitsva, kana kuti tibatsirane tichipanga namazano uye kuti tingave vanyori nevatori venhau vanoita basa redu nemazvo zvakadini. Uye zvetinoshanda nevaya vatapi venhau vasingashandiri mapepanhau kana kuti radio stations, aya atinoti macitizen journalists.
VaGamba haya avo vaive mumwe vechidiki vemuZimbabwe vakange vari kuAmerica pasi peurongwa hweYali mugore ra2015 vati vechidiki vanosungirwa kushandira shanduko yavanoda munyika, kwete kutarisira kuitirwa zvinhu nevamwe. Mumwe vechidiki vanoshanda nesangano reMedia Institute for Southern Africa, Mr. Zimbabwe, vaSamuel Dodo, vatiwo vechidiki vane mikana yakawanda kana vakashanda pamwe chete vachipana mazano ekuzvisimudzira mune zvese zvavanoita, kwete kugarira maoko vachikwanisa kushandisa masaisai aveko eindaneti.
Yali Jumpstart Creatives Masterclass yatiri kufamba tichiita munyika yakanaka because iri kupa mavanhu vechidiki mukana wekuti vange vachitaurawo zvinhu zvinenge zvichiitikawo munharaunda dzavanogara. Iri kupawo vechidiki mukana wekuti vange vachitaurawo zviri kuitika munharaunda dzavanga vachizviburikidza ivo nemaonero avanozviita vasiri kuita zvekuudzirwa nemanewspaper nematelevision, but vachingokwanisa kushandisa zvinhu zvakaita semacellphone kunge vachibuditsa that information to the public.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Even More Kamombe vatiwo vanhu vazhinji vari kukanganisa chimiro chavo nezvavanenge vanyora kana mufananidzo yavanenge vaisa padande mutande reindaneti.
About how to operate on social media because many of us, especially zvatarwa apa about Twitter, blog, we have it but we don't know how to use it, so they are helping us kuti tinomashandisa sei and how azvizo damage futi image yako here chichi.
Sangano reYali Creatives riri kuita misangano yakadai kuBulawayo, Gweru, Harare, Chinoi nekuVictoria Falls. Sangano reYali iro rave kunzi Mandela Washington Fellowships rakaumbwa mugore ra2012 nevaimbo vemutungamiriri weAmerica vaBarack Obama nechinangwa chekusimudzira vechidiki vane matarenda akasiyana-siyana muAfrica kuti vazove vatungamiriri vamangwana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mochirongwa chithi connection nasi tiri kutaura nechikwata chiri kumirira Zimbabwe mumakwikwi a first global challenge ari kuitirwa muWashington DC nechinangwa chekusimudzira zvidzidzo zvescience, technology, engineering ne mathematics kana kuti STEM. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngati sanganei nasi muchirongwa The Connection muneni tungamili nkomo.
Yasvika nguva yekuti tienda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tangati nehurukuro pamusoro penyaya yekuti vana vanozvarwa kunze kwenyika vanofanirwa kudzidziswa kutaura rurimi rwamai here kana kuti kwete. Ngatinzwei zvataurwa nevanhu paFacebook uyezve nepaWhatsApp.
Inini zita rangu ndinonzi Bruce Disham, but I think now mazuva ano nda better known as Baba Emily. Takakurira kumarondera kumafarms nemutown jaivo iko kumarondera. Ndakadzidza zvangu kuWatershed College, ndakatanga kuDickleford, ndina kubuda kumarondera, born and bred. Inini ndinoda kuti mwana wangu akure achiziva Shona, achiziva kuti marutsi ake anobva kupi. So ndinogara ndichimudzidzisa daily. Mwana wangu akazvarwa muno muUK haasati aenda kuZimbabwe. Kwandiri handifunge kuti ndinoshamisa, ndinofanira kunge zviri standard. Zvinotondirwadza kuti hatisi tese tingati varungu hatisi tese totaura Shona. Zvinondirwadza because tifanirwa kunge tese tinotaura Shona. Takakurira kuZimbabwe, kana isiri Shona Ndebele depending on location, but taifanira kuziva.
Ndinoitwa Tendai Mhosva, ndiri kunyika yeZimbabwe, ndokumusha yezvino ndiri kuSouth Africa muJoburg, ndokwandikugara. Hazvina kunaka kuti vana vakazvarirwa kunze kwenyika vagone kuwanikwa vachidzidza rurimi rwamai serurimi rwavo, nokuti kwavari kufamba kunze ikoko kwenyika vachada kusocializa kana kuyanana kana kufanana navamwe vanhu. Vanofanira kuti rurimi rworwo varutaure vari mumba mavo, asi vakabuda kunze vasimbise rurimi rwechirungu nokuti runovapa nzvimbo yakakura, nokuti ndivo vanhu vazhinji vane rurimi rwapasi pose. Ndatenda.
Kana musati mafarira Facebook page reVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tereri tokuye uchidzai zvakare kuti nhasi muchirongwa che The Connection na 8 p.m. panguva yedu ye live talk tichange tichikurukura nevechidiki vari muchirongwa che STEM vari muno muAmerica. Saka rambai makateerera munzwe zviri kuitwa nevana vatinobereka.
Kambo hatisi tose kubva kuBundi Boys tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri webato National People's Party amai Joyce Mujuru vanoti sarudzo dzemuna 2013 dzakabirirwa pachishandiswa kambani yekuIsrael inonzi Nikov.
Zimbabwe Electoral Commission inoti inoda mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe madhora yekushandisa musarudzo dzakatarisirwa mugore rinouya.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu Talks, mina Chris Gande munhau dzesi isi Ndebele.